vasikara pamusangano wekutsanangura urongwa kumutsurudza kambani yeNRZ kune vamwe vemabhizinesi vari kuda kusima mari mukambani iyi mubulawayo nhasi sachigaro webhodhi reNRZ valari mazima vabvuma kuti kambani iyi yakatarisana nematambudziko akawanda vati mamwe ematambudziko aya anosanganisira kutadza kutakura zvinhu zvakawanda nekuda kwekufamira zvakanaka kweupfumi munyika uye kuve nenjanji nezvitima zvachembera vamazima vaudza Studio 7 kuti kambani yeNRZ yakakosha zvikuru munyika vakati vari kufara nekubvuma kwakaita hurumende urongwa hwekuti kambani imutsurudzwe vachitiwo vanotarisira kuti urongwa uhwu huchabudirira
haisi tafara chaizvo nouwandu hwavanhu vauya vachida kuti vaive vanopindawo muurongwa hwokugadzirisa kambani yedu yeNational Railways of Zimbabwe tinovimba kuti zvikabudirira tichaona njanji nezvitima zvichifamba zvakawanda chaizvo uye kusumukawo kweekonomi kuchabatsira kuti zvitima zviwane basa rokutakura zvinhu zvakawanda
kambani iyi yakatoshambadza kuti iri kutsvaga vemabhizinesi anoda kusima mari mairi uye mari iyi inotarisirwa kuve mamiriyoni mazana mana emadhora pamubvunzo wekuti havaone here urongwa uhwu huchizokundikana nekuda kwekupindira kwezvematongerwo enyika vamazina vabvuma dambudziko iri asi vati vanotarisira kuti urongwa uhwu huchabudirira
dzimwe dzenguva zvinhu zvaiitwa vanhu vangadai vasina kunyatsotaurirana zvakanaka ari mabazi ehurumende akasiyana siyana isu seNRZ takaenda kwakasiyana siyana kuministri kwedu kuministri kwefinance kuattorney general's office office of the president and cabinet tichivatsanangura kuti ndo zvatinoda kuita izvi takasvika pachitsanana chekuti tava nedhokumendi yedu negwaro redu takana takati ndo zvatinofunga kuti tingaita kusumudzira NRZ magwaro akatorwa akaendeswa kucabinet cabinet ikagarawo ukaendesa kumadifferent committees ayo akasiyana siyana vose vakabvuma kuti hahongu iyi ndo nzira yatinoona yakakwana ingaita kuti NRZ ive inosumuka saka ndovimba kuti kutaurirana kwese kwaiitika uku vanhu vaane pfungwa dzimwe chete
nekuda kwebasa ravo rekutakura zvinhu zvinorema zvakawanda panguva imwe chete kambani yeNRZ ndeimwe yemakambani makuru uye yakakosha munyika asi kusashanda zvakanaka kwekambani iyi kwasiya vashandi vakawanda vachirasikirwa nemabasa uye vamwe vachishanda vasingawane mari yavo yemuhoro kwemwedzi yakawanda pari zvino kambani yeNRZ ine chikwereti chinodarika madhora mamiriyoni makumi mapfumbamwe kuvashandi mukuru weZimbabwe Railways Artisans Union vaEdmore Africa vati vashandi vari kufarawo neurongwa hwekumutsurudza kambani iyi vakatiwo itarisiro yavo kuti urongwa uhwu hauzogumira munzira sezvakaitika pakuda kumutsurudzwa kwekambani yeVisco Steel
inoratidza kuti ine direction iri nani hopefully it won't go the way zvakaita kuziya because kwakatomboitwa mabira ekupembera vanhu vakatombohora then suddenly it went up in flames we hope nothing will happen tichaita kuti suddenly bora ringoenda musango
vaafrica vabvuma kuti vashandi vari kuziviswa zvose zviri kuitika paurongwa hwekumutsurudzwa kwekambani iyi vakati vanotarisira kuti chikwereti chevashandi chichabhadharwa sekuvimbisa kwevakuru vakuru vekambani iyi
pari zvino panga pasina garanti yakadaro but ndozvatiri kushuvira kuti zviitike if pakauya restructuring isinga involvi kuwana kwedu mari yedu hapana zvizhinji zvatinenge tawana panyaya iyi
NRZ yaive nevashandi vaisvika zviuru zvisere muna 2008 asi huori nekutadza kufambisa zvakanaka mabasa mukambani iyi kwaita kuti zvinhu zviipe izvo zvakasiya kambani iyi ine vashandi vangangosvika zviuru zvina nekuomerwa nezvinhu NRZ gore rino yakati ichagumura vanhu vanosvika zviuru zviviri kuitira kuti ikwanise kubhadhara vashandi vayo pamwe nekuita basa rayo nyanzvi munyaya dzemabasa neupfumi uye vari murongi wemabasa musangano recenter for public engagement vaalfred mnuve vati kumutsurudzwa kwenrz kunofanirwa kuitwa nekukasika sezvo kambani iyi yakakosha zvikuru mune zveupfumi hwenyika uye kuitira kuti ibhadhare vashandi vayo musangano waitwa nhasi wapindwa nevemabhizinesi makumi mashanu nematatu kusanganisira vekuchina malaysia south africa pamwe nevemuzimbabwe uye urongwa hwekusarudzwa kwekambani ichasima mari muNRZ huchapera musi wa4 chikunguru ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini itaura ishava